Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ngobe. Today on Live Talk, we are discussing President Trump's executive orders on securing the southern border, protecting the meaning and value of American citizenship, and the America First policy. President Donald Trump got right to work upon his return to the White House on Monday, announcing numerous executive actions on top-line issues like immigration and energy development, and in his inaugural address promising to expand U.S. territory all the way, he said to Mars. VOA's Anita Powell reports from the White House.
On this historic first day of his second term in office, President Donald Trump laid out his vision for a bolder and larger United States.
The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Then he got to work, signing a stack of executive orders. He said they include a declaration of a national emergency at the southern border that would allow the deployment of troops, and a national energy emergency that will allow more domestic extraction. He also declared that there are only two genders, and said he would order that the Gulf of Mexico be renamed the Gulf of America. Historians say that Trump made history by using what is historically a unifying speech to portray a future that many Americans may disagree with.
It was less than an inaugural speech and more a State of the Union. He just listed a series of bullet points of projects he wanted to undertake, from deporting immigrants to seizing back the Panama Canal.
Thousands of Trump supporters came to Washington from across the country because they say his policies speak to them.
Common sense, the bringing back of common sense out loud. So many people have in my position feel like we are the silent majority, and I think this is going to give us the opportunity to speak out loud and to be, you know, and unafraid to speak the truth and to speak common sense.
Shortly after his inaugural, Trump spoke to a smaller group of supporters in the Capitol and reiterated claims that the 2020 election was totally rigged, a claim without proof. He also alluded to his plans to pardon some of those convicted over the violent events of January 6, 2021, when a mob of Trump supporters attempted to disrupt the certification of the election won by Joe Biden.
And I think this was a better speech than the one I made upstairs, okay? I think this was better, J.D., I think this was much better.
Some of Trump's powerful supporters expressed their joy.
This is what victory feels like. Yeah!
CEO Elon Musk was among the billionaires in the Capitol Rotunda for the ceremony. Consumer advocacy groups are sounding alarms about some of the new president's quieter moves that seek to loosen regulations and, they say, benefit these elite few.
When we think about why the incoming Trump administration wants to freeze regulations and halt public protections wholesale, it is at the behest of the wealthiest among us, corporate special interests. You know, they are who benefits when we don't have guardrails on the books.
Historians and analysts say it's not clear how many of Trump's day one actions, which his officials say number more than 100, will fly when challenged legally. For that answer, they say, look to tomorrow. Anita Powell, VOA News, the White House.
Monday was a long day in Washington, filled with tradition and some out-of-the-ordinary events as the United States swears in its 47th president. VOA senior Washington correspondent Carolyn Presutu brings us the sights and sounds from Inauguration Day.
The golden age of America is coming.
$10. Inauguration 2025, making history for many reasons. it's bone-chilling cold, man. Like, I can't.
Minus 11 degrees Celsius, forcing the inauguration inside the Capitol Rotunda, where 600 could see it live. Thousands more stood on the National Mall.
Let us remember.
Watching the oaths on their phones and seeing government change.
I think not being in the minority of opinion as far as politically, it feels good to be able to say, yes, we're bringing back things that make sense.
Tim Wasson is thinking ahead for Vice President J.D. Vance.
Everything I've read and everything I believe in my heart believes 4 years from right now he'll be our next president.
Andrew DeNoon brought his whole family here, despite voting independent all his life.
I voted both sides of the aisle. Libertarian a lot, you know, but a lot of the policies and things that Trump speaks about kind of endears us, you know, as a family.
It's a good time for us to start having discussions in our house about, I don't want to enforce my beliefs on my children, but I want to explain to them why I feel maybe more conservative on this aspect or why I feel more liberal on that aspect.
Since their marching in the parade was canceled, this choir from Louisiana roved around the capital city.
Among the flurry of revisions that occurred Friday because of the weather, one thing didn't change: security. There are 25,000 law enforcement officers in this town, and the 48 kilometers of fencing still stands.
Supporters crowded closed checkpoints at the arena where President Donald Trump was to speak to a crowd of 20,000. Many of them had left behind backpacks and purses to be allowed in.
It doesn't matter, you know, Trump's the president now, so everything's all right.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
The first indoor inauguration in 40 years. More security than any inauguration. Donald Trump, a president serving non-consecutive terms. And at 78, he is the oldest president. All now inauguration history. Carolyn Pursuti, VOA News.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. President Trump, soon after his inauguration Monday, signed orders his officials called common sense immigration policies. These include declaring a national emergency at the U.S. southern border, deploying armed forces, border wall construction, ending asylum, and ending birthright citizenship to some children born in the U.S. Among others, during his inaugural address, Trump said, "We have a government that is given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders, or more importantly, its own people." To discuss this and his move to withdraw from the World Health Organization, we are joined on Skype by a medical doctor, Dr. Simbiso Ranga. Welcome to the show, Dr. Ranga.
Hi, Tabuka. Hello, viewers. Thank you for having me on the program.
We also have on the line human rights lawyer, Mr. Kennedy Masie. Welcome to the show, Mr. Masie.
Well, thank you very much.
Thank you. We'll start with you, Dr. Ranga. Dr. Ranga, what's your take looking at these executive orders that have been issued by President Trump, especially looking at the health sector?
Tamuka, it's the executive orders are not completely unexpected. That's what he campaigned on. And of course, some people, especially migrants, they were hoping that some of those campaign promises would not be fulfilled. When it comes to the health sector, he talked about withdrawing from the World Health Organization. And we have already had a response from the World Health Organization, which says hopefully we can look at this again so that America can continue to be part of the World Health Organization. America contributes about 20% of the World Health Organization budget, and the World Health Organization helps programs in Zimbabwe, including immunization programs that we have relied on for a long time. So when America withdraws from the World Health Organization, it's a big dent. It's the largest contributor to the World Health Organization, not just financially, but it also helps in coordinating when there are pandemics, like the pandemic we had with COVID-19, also Ebola. America would always take the lead in the world. So it's very concerning that America is pulling out of the World Health Organization, an organization it helped found in 1948.
Thank you, Dr. Ranga. Mr. Masie, Tanzwa, Dr. Ranga vachi taura vachitiwo World Health Organization. Ya taura oichiti pachada tipatarisiso eti America inga tsoka ere kuti ibatsire sezo yanga iriyo imwe dzimwe nyika dzanga dzichiisawo mari yakati wandei. Mr. Masie, mungati tsanangurira kuti my executive orders anoshanda sei muno muAmerica uyezve anogona kushandura here kana achishandura chii chinenge chaitika?
Simba reba executive orders rinobva mumbiro remutemo, and the constitution inopa president mapowers iyayo ekuti vakwanisa vachiita zvavanoita izvimbozvo. Sezvatinoziva mune mapazi akasiyana-siyana mugovernment anosanganisira executive inova iyo ina president, pachiya congress ine pachiya judiciary. So masimba ati kuona ari ku like executive orders ati kuona ari kuitwa na President Trump isimba ravo as an executive member, and kana pakazoita maexecutive orders anova achikokana neyatinoti federal law, ndo patinozoona nyaya idzodzo dzichipinda mumatare. Sezvati kuona kuti pane amwewo maexecutive orders ari kunzi anogona kuve achizova achiaffecti yatingati federal law, inova iri mitemo yakadzikwa in terms of the constitution. Saka simba ravo rinobva muconstitution as long as risingainterfere ne federal law.
Tinotenda vaMasie. Dr. Ranga, still on the health issue, looking at that, Zimbabwe is one of the countries that has been benefiting from American programs which have been helping on health, PEPFAR programs of the World Health Organization. What do you think will happen, especially looking at that U.S. was contributing a large percentage in Zimbabwe, and what do you think Zimbabwe has to do going forward?
Tabuka, it's a concern that the U.S. is doing this. Obviously, the World Health Organization, they probably made some contingencies of some sort. But in terms of Zimbabwe, it means that the health sector will be under more stress or under more strain, which means that the immunization programs for things like measles, rubella, and others, they are under possible threat. Things like HIV medications, PEPFAR that you mentioned, that's also going to be a threat, a concern, because we know the USAID has been working to support those programs. So one of the things that President Trump has done is also to freeze some of the international aid to these organizations. And I think that Zimbabwe, as a country, we need to find sustainable ways so that we can support our own healthcare delivery system without relying on partners like USAID and the World Health Organization, UNICEF and others. So it's very critical that the government looks at ways that we can sustain ourselves, and I think it's possible. It's a question of priorities. Thank you.
Thank you, Dr. Ranga. Mr. Masie, also on this issue, what's your take looking at the role that the Zimbabwean government has to play when it comes to the health sector in Zimbabwe and how the health sector is performing now how the health sector has been performing with the support from World Health Organization and other programs from the U.S. and how this might affect the sector?
Yes, I think I would like to agree with what Dr. Ranga said about Zimbabwe, fixing its own health sector so that it relies less on foreign aid. What is happening right now with America, trying to withdraw from the health organization is going to, as Dr. Ranga said, seriously affect countries that depend more on aid. In various areas that they themselves can fix. So with Zimbabwe, we have known that the issue of the health, especially the infrastructure in hospitals and other things, is more to do with the governance issue and the issues regarding corruption. So I think if those things can be worked out and if the government can prioritize, sectors like health and also deal with issues like corruption, I think we might not really depend on foreign aid. And when such things or policies change in countries like the United States, we won't feel that much impact because we would have our own systems working in our own country.
Thank you, Mr. Masie. Dr. Ranga, tichitarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze, climate change, vatanzwa vaTrump zvekare vachiti America ichabuda muchibvumirano chakanyorwa napasi kuPari. Izvi kana tichitarisa nyaya dzezveutano dzichakanganisa zvakadii kushanda kwedzimwe nyika dzinenge Africa dzemuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe.
Ndingataura ndechekuti icho America iri kuti iyo munhu wese ngaazvimirire America royairi kutamba yayanga ichiita pane zvinhu zveclimate change. Nguva yavaBiden, for instance, vanga varivisa mainvestments anobatsira kuti climate change isaramba ichienderera mberi, nokuti climate change inokonzeresa madroughts, macyclones like vana cyclone Helene vatakaona Zimbabwe izvozvizvi about 8 million people vakatarisira iwo nzara, starvation. Saka it means kana maprograms iwayo akasawana nyika dzakaita sana America anotsigira, zvinoita kuti vanhu vafe nenzara, zvinoita kuti vanhu vasawana mvura yakachena, nokuti vamwe vari kubatsira kuti kuitwe maboreholes and things like that, mainitiatives mumaruwa anobatsira kuti vanhu vawane mvura yakachena. Saka ndinofunga kuda kweUS munyaya dzeclimate Paris Agreement zvichava zvichaenda kuti Zimbabwe inge iri at a big disadvantage, and I hope we revisit this.
Thank you, Dr. Ranga. Vamasiye, tichiendera mberi tava kutarisa nyaya yeimmigration yamboti batwei na Dr. Ranga pava atanga kupinda muchirongwa. Tiri kuona kuti vaTrump vataura nyaya dzakati kuti panyaya yevari kupinda muno vasina mapepa uyezve vanotsvakawo upoteri nezvimwe zvakadaro. Maionawo sei nyaya iyi, Vamasiye?
Isa inyaya iyi yagara iri nyaya yanga iri pachirungu topical pavaikampena vachiti kumabhodha uko kunoda kugadziriswa ende uye zvetinozva kuti va Trump paanga ari president vanga vatanga chirongwa chavo chokuvaka yatingati war kusouthern border vachitaura zvekare kuti America yanga yave neproblem yekuti papa chavanhu vanga vachipinda imomo. Saka zviri kuitika pamaexecutive orders ari kuitika zvinhu zvisingashamisi because anga ari macampaign promises avo vakataurira vanhu and taitoziva kuti nyaya yeimmigration ichave iri nyaya ichave ive ichizova a priority for this administration. So tiri kuona kuti pane maexecutive orders asainwa akawanda kusanganisira maorders anga ari kudeclare the southern border kuno Texas ya national emergency and tiri kuona zvekare kuti pane executive order zvekare yavasaina yavari kuti vada kuredusa zvekare atingati marefugee admissions avo vanouya nemagwaro ari kubva kuUnited Nations ekuti vapinde muAmerica kuti vada kuti manumbers yayo zvekare ave achizodzikisiwa zvichidaro zvidaro. Saka zvinhu zvatikuona kuti zvanga zvakagara zvichitaurwa but action yacho ndiyo yatakuchiona iri kuitwa through maexecutive orders here.
Tinotenda. Dr. Ranga Mambo batanyaya yeimmigration patatanga chirongwa vari kuti semunhu ari kugarawo muno muAmerica vari kutiwo kudi vanhu vakawanda vemuno panyaya iyi uyezve muri kuona vachibudirira here vaTrump sezvo iri nyaya yavane makore ichinetsa muno muAmerica?
Tavanga zvandingataura ndizvoti zviri kutaurwa navamasiye kuti icampaign promise yava Trump mukaenda kunzvimbo dzakawanda muno muAmerica zvinobva nekuti munhu unodzigira divi ripi maRepublican. Of course it's a talking point kuti migration is not, you know, immigration process asi in order muAmerica. Asi koitawo maDemocrats view yavo inenge yakati siyanei because vari kuona migrants zvatakaita izvozvizvi tiri vanhu batsira kuti American economy irambe ichienderera mberi. Kune mamwe mabasa ekuti veruzhinji muno muAmerica vatoiti vanototarisira kumamigrants kuti vange ivo vachishanda mabasa iwayo sekushanda muminda. So it's, when you talk mumacommunities or even muchipatara you see kuti it just depends which side of the aisle an American is. But we also come across you ma immigrants who are vamwe vakutya kuenda kuchipatara izvozvizvi nokuti vari kuti ivo vaTrump might go and raid chipatara in other places.
Tinotenda Dr. Ranga. Vamasiye, tingaona zvichirema zvakadii kuti vange vachizadzisa zvinhu zvakawanda zvavaisa pamaexecutive orders uyezve nezvivimbiso zvavo panguva yecampaign kana taura kutarisa kuendeswa kumatare tichitarisa mutemo wemuno muAmerica uyezve nezvinhu zvakasiyana zvavaita zvavaisa under executive order.
Chingave chiri nyanyorema pamaexecutive orders avo ndingati pane issue yavareza yemabirthright kubvisa the birthright requirement. So the birthright requirement zvakare vari kutaura kuti vana vanenge vakazvarwa kune vanhu vasiri macitizen anganzi manon-citizen vana vavo havana right yekunzi vanzi maamericans. Izvozvo vaziisa maexecutive order yavo and sezvatataura kuti maexecutive orders aya ipower rinenge rakapuwa president in terms of the constitution as long as zvisingainterfere nefederal law. Nyaya yebirthright inyaya yakagadzwa necongress and unotove mutemo uri muconstitution wakaiswa through amendment number 14. Saka izvi ndo zvatikuona senge zvichaita dambudziko rokuti vaTrump vave vachionekwa vachienda their his way panyaya dzakadai so. And panyaya dzebirthright zvekare ndingada kutaura zvokuti inyaya iri very contentious zvokuti pane mastates akaita sana Hawaii, mastates akaita sana Alaska vagara vane mutemo uri under federal law unopa birthright. Saka executive order iyi haikwanisi kuve ichiafecta vana vanenge vachizvarirwa kumastates iyayo. Saka zvinhu zvakadai so ndozvandoona senge zvinhu zviri contentious ende zvinhu zvichavanetsa kuti vave vachizivisa kuti uve mutemo.
Tinotenda vamasiye. Tavakupenderawo chirongwa. Varanga mashoko amungasiyirawo zvikuru sei hurumende yekuZimbabwe nedzimwe nyika kana tichitarisa zvaitika izvi kuti vange vachigara vakagadzirira panyaya dzezvekuti vanova nyika dzinounza funding kana madonations dzikamuka dzati aiwa tava kumira muZimbabwe nedzimwe nyika dzinofanira kugadzirira sei pakadai.
Tavataoka, it's about nyaya economies. Nyika zhinji sana Zimbabwe sometimes hati prioritize kugadzira economy. Even ma contributions anoitwa neAmerica ku World Health Organization zvinoenderanawo nekukura kweekonomi yavo. Saka chandingakurudzira nyika dzakaita sana Zimbabwe ndechekuti ngativei self-sustaining. Ngati prioritize economic growth, ngati prioritize health sector yedu nokuti kana vasina utano hakwana vasina good education, they won't be productive. Saka kana nyika dzakaita sana America kana vana China makwana vanonga vati haisusi taakuda kutsigira zvirongwa zvakaita sana PEPFAR. That would be a big loss to Zimbabwean citizens. The best way to protect ourselves, kuti maprograms iwayo, titi Zimbabwe first, to prioritize how to make our people healthier and more educated.
Tinotenda Dr. Ranga. Vamasiye, tava kupendera chirongwa. Tanzwa, pekutanga-tanga Dr. Ranga vachitaura nyaya kuti pane vamwewo maimmigrants vava kutya. Munga titsanangurirawo vamasiye kuti kana tichitarisa executive orders aya ari kuafekta ese maimmigrants here kana kuti kune boka riri kutarisirwa kuti ndoringe chaafektwa nenyaya iyi.
Executive orders aya ari kunyanya kuafekta vanhu vari kunzi vanhu vasina mapepa kuti anganzi ma-undocumented people vari muAmerica muno. And uyezve ari kuafekta vanhu vari kunzi maimmigrants anenge akapara mhosva dzinenge dziri pamberi pematare kauti dzavakatokonvictwa nadzo. So, but now manyorero ari kuitwa maexecutive orders acho kauti maimplementero achaitwa mutemo ndo iri kuita cause of concern kunyange kune vanhu vanenge vane mapepa awo akakwana. Saka panyaya yeenforcement apa ndo pari kunetsa vanhu vakawanda and zvinhu zvokuti ivo vaTrump nehurumende yavo kana maexecutive orders kana mutemo iyi yakuchiimplementwa vanofanirwa kuve vachizivi tevedzera dungiriro mutemo especially provision iri muconstitution yedue process. Izvo zvinhu zviri kunzi nevamwe vanhu nekuda kwokureruka kwakanyanya kuita maorders aya zvichava zvinetsa kuti pachave pachiwanikwa nangwe vanhu vanenge vane mapepa avo akakwana vachizodzoserwa musha kana kuti vari kufia persecution. Saka these fears are real and tinovimba kuti hurumende yavo ichava ichishanda kuti ive inodzosera confidence mune vanhu kuti aiwa pavakatageta kana vachitaura zvokuti maundocumented immigrants ava ndivo vanhu vanenge vachitageta and vafanira kuisa mamesures anoprotekta kodzero dzevanhu vemuno muAmerica.
Tinotenda vamasiye. Tichitenda zvekare kuti mapinda muchirongwa chanhasi. Tichitenda zvekare Dr. Ranga nekupindawo muchirongwa chanhasi. Sibonga Lonke Elinge nekuhlelo lanamhlanje. Ulapha tesikhuluma ngodaba lwemithetho kumbe ama-policies afakwe ngumongameli Donald Trump esanda kufungiswa izolo. Okwanamhlanje ke sesitshaye kwazwela. Silibonga kakhulu ukuthi liqhubekela phambili lixhasa uhlelo lwethu. Thank you once again, Dr. Ranga and Mr. Masiye, for joining us today on Live Talk. And that brings us to the end of our show. Thank you all for joining us. Signing off in Washington, I am Tabo Kangu.